Ininzi ni Marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoroye na uzedu zanasi chipiri kurume 21-2017. Nengo ze Zimbabwe Electoral Commission zinobuda mu musangano waitwa pakati pezek nemapato eje matongerwo enyika dzichiti dzaneta nekushorwa nemapato anopikisa. Madzimai ari kupika kuchikurubi anoti haasi kupiwa chikafu chakakwana. Vanotengesa mumigwagwa voronga kuendesa kanzuru kumatare edzimhosva zvichitevera kuputsa kwairi kuita zvinhu zvavo. Zvino hazvina kumira zvakanaka munyaya dzehupfumi sezvo hurumende isina chairi kuwana kubva kuminda yemangoda kwachiyadzwa. Muchirongwa chevechidiki The Connection na 8pm tiri kutarisa dambudziko revasikana vadiki vari kubata pamuviri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.